A gaita meeting le financial intelligence unit ye Reserve Bank avo vanga vabata mari yedu yekunze vaita kugunununa nekunyunyuta nekuti tatati vagari vabhadhare neforeign currency. Vanyunyuta kudaro vakaita kuvhara akaunti yedu, bhanga redu. Saka isusu tasangana navo vakataiwa, imimi munofanirwa kunge muchiwana RTGS. Tikati tarisida kupa mari kuvashandi ndava vehurumende vari kupuwawo ma200 US, asi vekanzuru havana kana chavari kuwana idhololo, asi ivo havana kuzvitambira vakaramba vakaomesa musoro vachiti aiwa isu tinoramba takabata mari kana imimi musina kutsupunura ipapo.
Saka kutsukunyura kwamaita uku kwakureva kuti vagari vanobhadhara nemari yemuZimbabwe pamwe chete neyekuamerica here, kana kuti vakungofanira kubhadhara nemadhora yemunyika chete?
Vanogonawo kubhadhara neyekuamerica zvese neyemuno muZimbabwe, asi vanhu vakaramba vachibhadhara neyemuno muZimbabwe kanzuru ichagwadama. Kanzuru ichatadza kutenga machemicals atinotenga kunze. Kanzuru ichatadza kutenga fuel inotengwa nemari yekunze. Kanzuri ichatadza kutenga zvese zvainotenga nemari yekunze. Kanzuri ichatadza kuchengeta vashandi avo vaakuchemera kuti vabhadharwe nemari yekunze, nokuti marentals avanobhadhara anobhadharwa nemari yekunze. Saka vamuturi nevamwe vavo vatsika vashandi vekanzuru pauro nemakanzuru pauro, ivo vachidyarifa remaUS ravanopana vachitora muReserve Bank, asi vamwe vese havadi kuti vange vachiwana maUS.
Asi vamafume, kana vagari vachibhadhara maresi kana mitero iyoyo nemari inenge ichitengeswa naye dhora rekuamerica pamusika musi iwoyo, kanzuri inozonyanyochema kuti yarasikirwa sei?
Nokuti hakuna ka anoda kutambira RTGS kuti titenge fuel. Mafuel vese vanoda maUS, machemicals kunoda maUS, kugadzira zvinoda kugadzirwa tara kunoda maUS. Saka kana musina kuwana maUS, musina kushandisa maUS, hakuna chamunenge muchiita. Munenge muchitamba zioni, munenge muchidzokera kwamabva, munenge muchidzingirira muswe yenyu.
Saka izvi zvinofanira kutanga riini kuti vagari vange vachibhadhara nemari yemunyika?
Izvozvi tatoanaunsa, tatotara, kana tatotara zvototanga patei tatara ipapo.